Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikunguru 1, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba. Senzire kuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutekeshera kunonzi kuri kuita COVID-19 kwava kuvhiringa zvirongwa zvakawanda munyika.
Izvi zvinotiratidza kuti vanga vane chido nekuti Zimbabwe iendere mberi, vanga vane chido nemwana waZimbabwe, vanga vane rudo nekuti vana veZimbabwe vese tibatane. Ivi tikatarisa pakapera hondo pacho vakarwadziswa zvikuru neZANU-PF vachiitiswa zvisingaiti. Tinoziva nguva yegukura hundi, tinoziva zvakaitika vachizotiza munyika vachizodzoka. Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Zimbabwe inorangarira mabasa akaitwa namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Zimbabwe inoiswa panyika 10 dzinotyora zvakanyanya kodzero dzevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Kutekeshera kuri kuramba kuchiita chirwere cheCOVID-19 kwave kuita kuti zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichifanirwa kuitwa munyika zvimbosendekwa parutivi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wekanzuro yeguta reGweru Muzvare Vimba ichingwara mse vati kanzuro yange yakatara zuva ranhasi sezuva richatanga kushanda nzvimbo yekudzanai bus terminus iyo yakavakwa patsva asi zvambosendekwa parutivi nekuda kwekuveko kwechirwere cheCOVID-19.
Ndo zvatanga takatarisira nekuti pakatopera kugadzirwa, asi nekuda kwemitemo yakaiswa enyaya yeCOVID-19 iriko hatina kukwanisa kunge tichivhura nhasi. Saka tichada kuti tinzwe kuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachati chii maringe nemitemo yakatarwa maringe nedenda reCOVID-19. Tinenge tichingoona kuti zvakamira sei, kana zvinge zvaananiwo ndopatichavhura.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yeBentouch iyo yakavaka nzvimbo iyi vaDavid Kudakwashe vaudza Studio 7 kuti vange vagadzirira kuti nzvimbo iyi itange kushanda sezvo akapedza kuita basa rakawanda rakakosha. Vati kumbosendekwa parutivi kwekuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchava pamukana wekunyatsokwenenzvera zvose zvinodiwa kupenziswa.
Macases edu eCOVID awedzera, so in line with that directive nezvakataurwa nemukuru neguidance yatapiwa necouncil nekuoffice kwaminister of state, we've delayed opening. Asi sezvamurungoona basa ratopera pangoitwa matouch-ups, but as it is we are ready for opening. Once tangounzwa kuti right zuva rakadai we'll be ready to sign up my vendors kana intercity travel ban ya sumudzwa mabhazi anenge akwanisa kuuya achikwanisa kupfuura nemuno.
Vakuda kwashe vati chikamu chekutanga chenzvimbo yemusika chekudzanai bus terminus chinokwana vanhu 53 vanotengesa, uye chikamu chechipiri icho vati vachatanga kuvaka munguva pfupi iri kutevera chichange chichikwana vanhu 300. Zvichakadaro, hurumende nezuro yakazivisawo nezvekumbosendekwa parutivi kweZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF. Gungano iri range richifanirwa kuitwa mwedzi uno asi rave kuzoitwa mwedzi unouya. Mukuru mukuru weZITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 parunhare kuti ichokwadi kuti gungano iri rambosendekwa parutivi nekuda kwekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19. VaVincent Chakunda avo vanodzidzisawo zvidzidzo zvepamusoro zvehupfumi nebudiriro vanoti pane kuti hurumende irambe ichitora matanho ekuvhara nyika senzira yekurwisa kupararira kweCOVID-19, zvakakosha kuti pave nemafungiro matsva.
Tiri kuda the collective wisdom of government pamwe chete ne capitals of industry, the strategic linkages in industry and the informal economy, so that tinoonesana kuti ndezvipi zvatingaita kuti tivhure economy yedu toregedza business richioparata whilst takacontaina the possibility outbreak ye coronavirus.
Vachitaura pazviitiko zvakasiyana mumazuva mashoma apfuura, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19, vachiti vashandi vehurumende kunyanya vanogona kumanikidzwa kuti vabayiwe nhomba iyi. Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti vanhu munyika vabayiwe nhomba, hazvizi pamutemo kumanikidza vanhu kuita izvi. Zvakaburitswa nehurumende nezuro zvinoratidza kuti vanhu chiuru nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe vakabatwa nechirwere checovid munyika mose. Kusvika nezuro wekare pane vanhu zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevana 49,864 vakabatwa nechirwere ichi munyika, uye vanhu chiuru nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1,789 vakafa munyika mose kusvika nezuro. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvinomwe nezana nemakumi mashanu nemumwe 777,151, uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe 555,277. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vabatana neveruzhinji mukurangarira mushakabvu Dr. Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo, avo vatsanangurwa segamba rehondo yerusununguko raida kuti vanhu vose muZimbabwe neAfrica vagare murunyararo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vangomo avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakashaya muHarare musi wa 1 Chikunguru muna 1999 vakavigwa paHeroes Acre. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vamunangagwa vati vachaedza kuramba vachitevedza zvido zvavangomo zvekubatanidza vanhu, rudo pamwe nekuti vanhu vagare murunyararo. Vatiwo vangomo vakararama upenyu hwavo hwese vachirwira rusununguko, vakati ndangariro dzanhasi dzinoitwapo Zimbabwe neAfrica dziri kuchema rimwe gamba rehondo neshamwari yavangomo vaive mutungamiri weZambia vaKenneth Kaunda, avo vakashaya mwedzi wapfuura. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnston Chirwa vaudza Studio 7 kuti vangomo munhu akabatanidza nyika uye paifanirwa akiitwa mhemberero munyika yese.
He was a good man, akasacrifice dignity yake achimhanyiswa zvaya muchiri kurangarira. Akapfeka dresi but he came back for the good yenyika. Akati no, let me talk nevanhu vanga vamutreata zvakaipisisa chaivo zvinonyadzisa for an icon yestruggle yese.
Mutauri webato rezapu iro raitungamirirwa navangomo munguva yehondo vaiPitule Maposa vaudza Studio 7 kuti vari kurangarirawo vamwe vakuru vakuru vebato rezapu vakaita savaDumiso Davengwa navaNikita Mangena. Vatiwo sebato vanoshuvira kuti zuva ranhasi riitwe rekuzorora National Holiday kuitira kuti vanhu varangarire nekuendesa mberi maonero avangomo nezvavaishuvira.
Pese paida kuti pagadziriswe zvinhu vaivaisarudza nzira yekutaurirana, nzira yokusanganisa musoro pamwe chete murunyararo, kunyangwe vaikwanisa kuti vasarudze dzimwe nzira dzakaita sedzemirizhonga kana kurwa kana kuchisidzirana, asi havana kuda kusarudza nzira idzodzo. Vakasarudza kuti pave norunyararo zvinhu zvigadziriswe mukutaurirana zvakanaka pasingazove nemavanga.
Vati vachibwe chitedza sekuzikanwa kwaitwa vangomo munhu
asi munhu anga achazvibvumira kauti anga achafara nazvo dai vachiri vapenyu, kunyatasa zviri kuitika nhasi uno munyika pona ari kumbunyikidzwa. Kodzero dzevanhu hadzisi kutevedzerwa, hadzisi kutevedzerwa kutevedzerwa ende ikonomi yeZimbabwe chaiyapaura ichakwanisa kuti shande vana Zimbabwe handi zvinhu zvaizokwanisa kuti vabvumirane nazvo.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatywayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokoshesa zvikuru basa rakaitwa navangomo, vachiti munhu aida kuti vanhu vagare zvakanaka vachikwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda.
Ndondo zvakarwira Dr. Ngomo nevamwe vese vanga varipo panguva yacho. Izvi zvinotiratidza kuti vanga vane chido nekuti Zimbabwe iendere mberi, vanga vane chido nemwana waZimbabwe, vanga vane rudo nekuti vana veZimbabwe vese tibatane. Even tikatarisa pakapera hondo pacho vakarwadziswa zvikuru neZANU-PF yavana munanga bwana Robert Mugabe, vachiitiswa zvisingaiti. Toziva nguva yegukura hundi, tinoziva zvakaitika, vachizotiza munyika vachizodzoka, zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Vangomo avo vaitungamira ZAPU vakashungurudzwa zvikuru nehurumende yemushakabva Robert Mugabe kuma80s, apo vamunangagwa vaive gurukota rekuchengetedzwa kwenyika, bazi raikokera mashandiro evasori munyika. Zita ravamunangagwa rinogara rakataurwa pose panotaurwa nyaya yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vafa mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Mhirizhonga iyi yakaita kuti Vangomo vabude munyika vachitiza, vachityira upenyu hwavo. Vangomo vakazoita nhaurirano vaMugabe vakasainirana chibvumirano cherunyararo muna 1987. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC raisa Zimbabwe pakati penyika gumi pasi rose dziri kunyanya kutyora kodzero dzevashandi. Mutori wedu Nau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro iri iro riri kudaidzwa kuti Global Rights Index rinoti Zimbabwe yaramba iri pamusoro mukutyora kodzero dzevashandi mushure mekunge bato reZANU-PF raburitsa mashoko ekuti rimwe remasangano anomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rakafanana nematororo. Gwaro iri ratiwo hutungamiriri hweZCTU pamwe nehwesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s huri kugara huchishungurudzwa pamwe nekuteverwa nevasori. Sangano reITUC rinotiwo rashushikana zvikuru nekumbotsvagwa nemapurisa kwakaitwa mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa, mutungamiriri weR2s vaObert Masaraure nemunyori mukuru musangano reR2s vaRobson Chere. Pasina chikonzero chakapiwa nehurumende, ITUC yashorawo kurambidzwa kunoitwa vashandi kuratidzira munyika, ikati waisi kufara nekushungurudzwa kwakaitwa vakoti gumi nevatatu mushure mekuratidzira kwavakaita gore rapera vachema-chema nekushomeka kwemari dzavo dzemihoro munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Sangano iri rati harisi kufara kuti hurumende yakazodzinga vakoti ava basa mushure mekuramba kuita nhaurirano nesangano ravo reZimbabwe Nurses Association. Gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima pamwe nemutevedzeri wavo vaLove More Matuke vatiti vatumire mibvunzo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Asi vaMutasa vati zvataurwa neITUC ndezvechokwadi, vachiti sangano ravo nemamwe masangano anomirira vashandi munyika haasi kukwanisa kuita basa akasununguka.
Hurumende yeZimbabwe haitedzeri kodzero dzevashandi uyezve haitedzeri mitemo, kunyange mitemo yayo yakagadza iyo pachezvayo haitedzeri. Tikatarisa mitemo yakagadzwa nenyika dzose atinoti maInternational Convention, hurumende yeZimbabwe haimatedzerizve. Ndozvasakisa kuti hurumende nenyika yeZimbabwe inzi iri pakati penyika gumi dzinotyora kodzero dzavashandi nokumbunyikidza vashandi nokudzvanyirira nekusveta simba vashandi.
Asi mutungamiriri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vati kana pane zvinonetsa pakati pevashandi nehurumende zvinofanira kuti zvitaurwe kumusangano weTripartite Negotiating Forum potsvaga nzira dzekugadzirisa, kwete kuti masangano ekunze ave iwo anotaura nhuna dzevashandi vemuZimbabwe.
Pozisheni yedu ndeyekuti hurumende nematrade union vanogona kuunza nhau yavo kana dispute yavo kwatinoti kuTNF kana kuti Tripartite Negotiating Forum. Poonesana seTNF tonzwa zviri kutaurwa netrade union, tonzwa mhinduro yegovernment, toona kuti kana pane pavari kupesana nepavasiri kuwirirana tingapagadzirise sei. Kuona kwedu kusolvera maproblemu enyu mumba zvakanaka, kupfuura kusolvera maproblems kunze.
Asi mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vamavela Skumalo vakurudzira hurumende kuti itevedzere mitemo inobata nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevashandi pasi rose kuitira kuti zita renyika risarambe riri madhaka mariri.
Ichi chidzidziso kuhurumende kana kuti ma warning signs kuhurumende yedu kuti inge ichiona kuti zvairi kuita kuvashandi hazvienderani nezvinotarisirwa kuti vashandi vange vachiitwa kana kubatwa nenzira yakadaro. Takatarisana nezvisungo zviripo zvepasi rose. Saka tinokurudzira kuti hurumende itorewo magwaro akaita seiyaya mukuedzawo kushandisa kuvandudza kodzero dzevashandi nevanomiririra vashandi kuti upenyu hwavo pavanenge vachiita basa irori trade unionism vasange huchipinzwa panjodzi nehurumende.
Dzimwe nyika dzaiswa mubhasikiti rimwe chete neZimbabwe dzinoti Bangladesh, Belarus, Brazil, Colombia, Egypt, Honduras, Myanmar, the Philippines, pamwe neTurkey, kubva panyika zana nemakumi mana nemapfumbamwe dzakaongororwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Inogadzira mishonga muSouth Africa yeAspen yatanga kugadzira nhomba dzeCovid-19 mamiriyoni mazana mana dzichapiwa nyika dzemuAfrica. Asi kuti kambani iyi ikurumidze kugadzira nhomba idzi, ichange ichipiwa rubatsiro nehurumende yeAmerica kuburikidza neUS International Development Financial, iyo ichapa Aspen mamiriyoni emadhora ekuAmerica mazana manomwe ane gumi nemaviri kana kuti $712 million. Sangano renhau reReuters runoti mutungamiri weChina vaXi Jinping nhasi vapembedza pasi rino idzva rakaumbwa nevanhu vemubato remuChina reCommunist Party mumashoko avo ekucherechedza kusvika kwebato iri makore zana kubva paraumbwa. Vayambira nyika dzekunze dzinoda kutyisidzira China vakati nyika idzi dzicharohwa zvakadzama misoro yadzo. Vakuru vakati itsitsidzei tsvimborume kubvisa mwana wemvanamadziwa. Uyu ndiwo zvakare mubvunzo uri kubvunzwa nevamwe nhasi zvichitevera kupindira kwebato reZANU-PF mukumisa kuputswa kwedzimba kuMelfort mudunhu reGoromonzi, idzo dzinonzi nemapazi ehurumende pamwe nekanzuru dzakavakwa zvisiri pamutemo. Vamwe vanoti bato riri kutonga iri rakatora danho iri sezvo kuputswa kwedzimba idzi kwakaribaya panyama nhete nekuti dzimba dzakaputswa idzi ndedzenhengo dzebato iri uye kuti nyika yatarisana nesarudzo, saka ZANU-PF inoda kuonekwa seyakanaka. Kusawiriranawo muZANU-PF kunonziwo nevamwe kunogona kunge kuri iko kuri kukonzera kusadhonza pamwe kuri kubuda uku vachiti ZANU-PF pari zvino yave pasi pavana muchena ndebvu vari kumuzinda webato avanonzi havateereri zvinenge zvichiitwa nemakurukota. Asi vamwewo ndo vari kuti ZANU-PF yakanga yatononoka kupindira sezvo kuputswa kwedzimba uku kuchikanganisa upenyu nemagariro evanhu zvisinei nekuti ndevebato ripi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF uye vaimbove mumiriri wemupopoma pelandaba muparamende vaJoseph Chuma. Vaviri ava vanowirirana kuti kuputswa kwedzimba hakwaifanira kumbobvira kwaitwa, asi vachipesana panyaya yekuti bato reZANU-PF ripindire mukufambiswa kwemabasa nemakanzuru. Totanga kunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Ini ndinofunga kuti chavaifanira kutanga vakaita ndechekutosaya pamvumo iyoyo yekuti dzimba dzevanhu dzipwanywe. Iko zvino izvi kwakuchigadzirisa asi dambudziko ratova hombe. Vanhu vakatoputsirwa dzimba dzavo, vanhu vari kurara panze. Saka ndinofunga kuti uroyi hwakatoitika. Vakuedza kuda kupa mushonga wekurapa asi ivo varivo vakapa vanhu
Vachuma munoti ne danho rakatorwa nezano PF rekumisa kuputswa kwedzimba idzi nemashoko akataurwa navamaguru.
Kumisa vanhu vaiputsa dzimba idzi kuti vaputse kwakatononoka chaizvo. Kana munhu atanga kuvaka panzvimbo yakati kuti wedza nzvimbo zviri pamutemo kana kuti hazviri pamutemo, munhu anofanira kunge achitomisa ipapo asati atanga kuvaka. Asi kurega munhu wovaka wopedza mari zvose zvikaati kutaura, imari yati kutaura yatoiswa ipo paya munhu avaka apedza mochiuya muchitanga kuputsa. Zvinhu zvinosirisa zvikuru, zvinhu zvinotoshungurudza zvikuru. Saka ZANUPF yakatononoka chaiko kupindura panyaya iyi. Very noble thing yaitwa nepati izvozvo and zvatononoka zvikuru dai zvakatoitika vasati vatombotanga kuputsa kana.
Vamaguhu nemi vachuma muri kuwirirana panyaya imwe chete yekuti kuputswa ikoko kwaisatofanira kunge kuchiitwa kubvira pekutanga. Asi zviri pamutemo here kuti bato rive iro rinomisa kuputswa kwedzimba ikoko sezvakaitwa nezanu PF? Vamaguhu,
chinhu chiri kuitika jonga muZimbabwe ndozvahondonga nyika, ndozvaputsa nyika yeZimbabwe kusvika patiripo zvinezvi. Ndechekuti zvinhu zvese zvaakune zvematongerwo enyika. Kuti uwane kamusika unofanira kunge uri nhengo yezanu PF. Kuti uwane munda unofanira kunge uri nhengo yezanu PF. Ivo maland barons ivavo vanopa vanhu pekuvaka zvisiri pamutemo mamembers ezanu PF. Saka ndo yatinoti politicization yeeconomy. Zvaifanira kuti zvinhu zvakaita sekupa vanhu pekugara zvoitwa nemakanzuro, ende makanzuro vachiteedzera atinoti macity bylaws, mitemo. Saka nyika yedu haichina rule of law kuti uite chaunoita muZimbabwe uchibudirira unofanira kunge uine party card yezanu PF.
Taura henyu vachuma, ndaanchiti zviri pamutemo here kuti bato ripindire munyaya idzozi?
Hapana chinhu chakashata kuti mabato edu aya, whether ruling party kana opposition, vapindire kana vaona zvinhu zvisingafambe zvakanaka munharaunda yavo. Kupindira kwemabato kuratidza kuti mabato aya ari kufambirana nevanhu, uyezve echihwira vanhu tsitsi kana zvinhu zvisina kuzofamba zvakanaka. Ndavanza mukoma apa uchitaura kuti kuti uite zvinhu muno muZimbabwe waufa unge uri nhengo yebato rezanu PF. Unogona kudaro hako, asi ini ndinoziva futi kuti kunoguma kumadhorobha, ini ndikutaura ndirobho rwayo, kana usiri nhengo yeMDC Alliance kune zvinhu zvakawanda zvausingawane kumakanzuro ipapa, nokuti makanzura zvacho vanhu veMDC yacho iyoyo. Saka zvirikungoitika izvozvo, vamwe vanhu vasiri nhengo dzebato reMDC vakutoshayawo rubatsiro ipapo. Saka ichokwadi chezvokuti zvinhu izvi zvakadaro zvinofanwa kunge zvichitopera. Vanhu ngavadzidze kuti tisashandisa mabato kuita zvinhu zvinofanwa kunge zvichibatsira munhu wese.
Vamaguhu, kune vari kutaurawo kuti matanho ese ari kutorwa nezanu PF aya matanho ekunakisa nhandare nekuti nyika yatarisana nesarudzo 2023, munotiwo?
Vanhu vari kutaura izvozvo ndinofunga vari kuziva zvavari kutaura. Ndingati inini Zimbabwe inyika yekuti tagara tiri munaya tingati permanent election mode, kugara tiri kugadzirira sarudzo. Dzikauya sarudzo dzichingopera taakutanga kutofunga next election. Maleaders edu haana nguva yekugara pasi vachironga development. Zvinhu zvese zvakazara mumusoro mavo, it's about power, it's about winning the next election. Ende ndo dambudziko rataita. Dai tati maelections akaitwa toti aiwa zvaitwa, wahwina wahwina, vakundwa vakundwa, ngatichitungamirei nyika according to the rule of law. Zimbabwe inotanga kuenderera mberi.
Vachuma,
it cannot be true. Asi mukoma vangu vataura chinhu chakachatokosha chaizvo, chekuti vanhu ngatifane kudzidza kuti kune nguva yemaelection, and nguva iyoyo ikasvika ingapfuura ngaipfuure, komboitawo nguva yedevelopment kuti munhu wese tosheka maoko toti makorokoto tafulak tochitanga kugadzirisa nyika tichienda mberi.
Ava vanga vari nhengo yecentral committee yezanu PF uye vaimbove mumiriri wemupopo mapelandaba muparamende vajoseph Chuma vari parunare kubulawayo nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare nestudio 7. Vashandi vezveutano vanoti vazhinji vavo havasati vavana mari dzavanofanirwa kupiwa kana vabatwa nechirwere checovid-19. Vashandi ava vanotiwo havasi kufara nekutyisidzirwa kwavari kuitwa nehurumende Iwe rikuti vasina kubaiwa nomba vachanyimwa mari dzeCovid allowance. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vati vashandi vezveutano vakawanda vacha vasati vawana mari dzekubatwa nechirwere cheCovid-19 vari pabasa, kunyange hazvo vava nenguva yakareba vanyorera kuti vawane mari idzi. Vadongo vati nhengo dzavo dzinenge dzichida mari iyi padzinenge dzichirwara kuitira kuti dzikwanise kutenga zvikwanisiro.
Inofanira kunge nekukasira kubhadhara mari dzodzo, nekuti mukatarisa mari dzecompensation mari dzekuti dzinofanira kutobhadharwa munhu paanonga achiri kutorwara paya, paanoenda kuisolation paya 14 days, ndio nguva yaanonyanya kuda mari yekuti abatsirike. Saka mari idzi hadzisi kuuya nenguva, hadzisi kuuya sekutarisira kwatinoita.
Vadongo vatiwo mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora kana kuti 75 million anonzi akasendekwa parutivi kuitira kuti mari ibhadhare vashandi vezveutano vanobatwa necovid-19 haikwani, sezvo vakabatwa necovid-19 vadarika zviuru zvina.
Uyezve takatarisa mari yavari kuerutirwa nezvaya 75 million haisi kukwana kutobhadhara already submitted forms dziri kusvika kuma 4,000 kwani kutinga vabhadhara vakatotesta positive. Svikatarisi vari kutotesta positive izvozvi mu3rd wave.
Imwe nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association SHDA vaPrince Butau avo vakabatwa necovid-19 gore rapera vaudza Studio 7 kuti vakazowana mari muna kurume gore rino kunyange vakange vanyorera mari gore rapera. Asi vaButau vati hurumende inofanirwa kunge ichipa mari kweupenyu hwese munhu anobatwa necovid-19 ari pabasa.
COVID, you don't know the movie. I think you mean basically what I thought the government would compensate me for life, because now I have something that is an occupational hazard.
Mumwe mukota asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kunyange hazvo akabatwa nechirwere ichi kutanga kwegore rino haasati awana mari kunyange hazvo akanyora mapepa anodiwa.
Apa mari yatiri kuhora haitombokwani kana kurapiwa, kana kutongoona dokta chaiko haikwani. Wati mukuzoti kurapiwa kwacho niwane, ndakatozopesera ndotokwereta kukwereta kune hama dzangu.
Panyaya yekutyityidzirwa nehurumende kuti vasina kubayiwa nhomba vachanyimwa mari dziri kupiwa vashandi vese vezveutano dzeCovid-19 allowance, vadongo vati zvakaipa zvikuru kumanikidza vanhu kubayiwa nhomba.
Kuedza kumanikidza mahealth workers danho iroro harina kumira zvakanaka, nekuti tikatarisa vashandi nyaya yekuvaccinatewa ivoluntary isarudzo yako munhu ndo zvakataurwa nehurumende. Saka kana hurumende yakuzochinja mutemo yekuti kana usina kuvaccinatewa upi mari, vakuedza kuita armed fist kana kuti kukohesa mahealth workers.
Vabutawo vati mari inoita zviuru zvitanhatu nemazana maviri emaRTGS iri kupiwa seCovid-19 allowances ishoma zvakanyanya. Vatiwo hurumende inofanira kugara pasi nevashandi vezveutano yotaurirana navo pamusoro pekubayiwa nhomba yeCovid-19. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuHealth Services Board, asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nemusi wechipiri kuti hurumende iri kubhadhara mushanda anenge abatwa necovid-19 ari pabasa mari inotangira pamazana matanhatu emadhora ekuamerica kusvika pachiuru chimwe chete chemadhora ekuamerica. Pamusoro pezvo, mushandi wezveutano anopiwa zviuru zvitanhatu nemazana maviri emaRTGS semari yekubatsirikana munguva yecovid-19. Vakatiwo Health Services Board yainge yabhadhara vashandi mazana mana nemakumi matatu nevaviri pavashandi vezveutano zviuru zvina nemazana mana ane makumi mana nevana vakanyorera kuwana mari iyi. Amai Mutsvangwa vakati mari yakaiswa parutivi nehurumende haikwani kubhadhara vashandi vose vakabatwa necovid-19, vakati zvino